Muzukuru wava Mugabe uye vari mutawariri wemhuri valiyo Mugabe vauza Studio 7 kuRufaro Stadium uko kwange kakaungana vanhu vachionekana navamugabe nhasi kuti vacharadzikwa kuHeroes Acre asi nemhuri yavo chete.
Heroes Acre uko vachazoradzikwa vamugabe asi zvinekwangesvondo ndozvokuona mugabe vachiraitwa uganda zvinoitwa nehurumende nemasoja nemapurisa vanogarisanuke isoko vanotorwa voendeswa kumba away vozorigwa mazuva anotevera kana mapaza azine madzishe nemhuri atanga aitwa kudekewa Heroes Acre kana achinga apera vachazovigwa ikoko inetraditional man.
Ko kana voradzikwa ndiani anenge aripo? Tabvunza vamugabe.
Tichamudaidzwa kavanhu masahuri anodaidzwa panoudzwa munhukuru kani masahuri anodaidzwa.
Vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yavamugabe vaudza Studio 7 kuti kunetsana mumhuri hakusati kwapera sezvo vamwe vachiri kuda kuti varadzikwe kwazvimba kumusha kwavo. Vachitaura kusouth africa nezuro pagungano rekurangarira vamugabe rakarongwa nebato rinopikisa munyika iyi reeff mumwe muzukuru wavamugabe vapatrick zhuwao avo vari muupoteri munyika iyi vakati mhuri yainge isiri kufara kuti vanhu vakashungurudza sekuru vavo kusvika parufu ndivo vave kuda kutaura pakuvigwa kwavo sekunge vanhu vatsvene. Vakativo bato rezanupf rakabata vamugabe neseri kweruoko. Nhasi munhandare yerufaro kuvietnam stand kwange kuchiratidzawo kusagadzikana zvichiratidzwa nenzimbo dzanga dzoimbwa nedzimwe nhengo dzezanupf dzinenge dzanga dzichiratidza kusafara nekupa kwavamugabe. Vamwe vanga vachiimba vaudza Studio 7 kuti havana kufara nefiro yavamugabe mushure mekupidigurwa nemauto muna mbudzi 2017. Pavanzi nevange vachiita urongwa hwanhasi vambonyarara vanhu ava vange vaine kamwe kambo kekuratidza kusafara kwavo. Vamwe vanga vachiimbawo nezvekushayikwa kwezvinhu zvakawanda munyika kusanganisira magetsi nekudhura kwechingwa. Asi vanhu vanga vasingaratidze kunyunyuta chete vamwe vataura nestudio 7 vanga vachiratidzawo zvipo zvakasiyana siyana.
Tinoti pamusoro imezimati kutamuzuraganhazi chipa kutinda kutaiwa zvose zvaitika izvi zvaitika nekuda kwamwari saka hapana chandinombochema ndati mburi yezimbabwe haikonai kuchema kuburikidza nekushaya kwandaitaiwa kuno kuri kunakidza kudinga kwandiri ndatosangana nevamwe vetana mogin changirai nana hitnongo nana hitzon zogo zvinotaiwa tatinda ziyabonga tatindawo asandizana thank you.
Zvichakadaro bazi rezvekuburiswa kwemashoko raburitsa mashoko padandemutande retwitter kuti migwagwa inotevera inenge yakavharwa kuitira urongwa hwekuchema vamugabe kunational sports stadium. Migwagwa iyi inoti Simon Muzenda kona Jason Moyo kusvika kuna Tongogara na Simon Vengai Muzenda Way, Tongogara kusvika muna Harare Drive, Sam Nioma kusvika kuna Tongogara kotiwo Rotten Row kubva kuCoventry kusvika kuna Tongogara. Paurongwa uhwu bazi rezvokuburiswa kwemashoko ratiwo vatungamiri vemapato anopikisa vanoti vaNelson Chamisa veMDC, Amai Tokozani Kupe veMDCT, vaLove Mo Maduku veMCA uye Amai Joyce Mujuru vanenge varipo pakuradzikwa kwavamugabe. Vatungamiri vemapato anopikisa ava vanenge vari mutendi yakanzi VIP asi kuchaitawo imwe inenge yakanzi VVIP kunenge kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vekune dzimwe nyika vari kutarisirwa kuuya kuzochema vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.